dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione paine chinoshanduka munyaya dzeupfumi mugore rino ratapinda ra2024 kana dzichienzanisa negore ra2023 dzichiti kana paine shanduko ingaitika ingatovei kuti zvinhu zvingatonyanya kuomera veruzhinji. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti semaonero avo upenyu hucharamba huchioma nekuti hurumende inenge yave kuratidza kuti yapererwa nemazano.
Yaita zvose zvainokwanisa sokutaura kwavamutuli pavaitaura kuti vari kushaya kuti nemhaka yei musikamutema uchinge uriko ivo vaisa zvirongwa zvose zvavanokwanisa kunge vaisa kuvandudza upfumi hwezimbabwe. Zvakatozoita kuti hurumende iwedzere makore akawanda Zimbabwe ichishandisa US dollar kusvika 2030 zvinobva zvaratidza kukonewa kuumba mari yenyika kuti inge ichimiririra upfumi hwenyika. Nokuti kana nyika ichinge isina mari yayo zvinoreva izvo kuti haina simba rokunge ichikwanisa kunyatsokuvandudza upfumi hwayo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain Muzvare Chenai Moyo Mutambasere vanoti chimwe chicharamba chakatsikirira upfumi hwenyika inyaya yekushanduka kumamiriro ekunze ayo ari kubata nyika panyaya dzekurima.
So naizvozvo tinenge tichitarisira kuti vacharamba vachitarisa here upfumi hwenyika kuti vakwanise kubetseredza avo vasina kukwanisa kuwana zvakakwana zvokudya nekuda kweagriculture output yakadzikira muna 2023 kunyanya even chibage pare zvino senyika tirikutarisira kuti tinenge tichitengawo chibage kusouth africa. So tinenge tichitarisira kuti dai vaona kuti vabatsira kutanga kwegore kuti mhuri dzisina kuwana chikafu chakakwana muna 2023 vawane rubatsiro.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara. Ava vanoti mamiriro ekunze akaipa ari kukonzerwa neEl Nino achakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Pane tarisiro nefungidziro yekuti agriculture production or output yedu kuagriculture inogona kuti dererei mvura yakasanaya zvakatsarukana saizvozvo zvinoafekta ikonomi zvinoderedza upfumi hwenyika. Zvinogona kuitawo zvakare kuti mitengo yezvinhu especially zvekudya inge ichizokwira. Zvinoafektawo zvakare even kugadzirwa kwemagetsi.
Vakambotungamira sangano revemabhizimusi Confederation of Zimbabwe Industries uye vari muzvinabhizimusi Dr Calisto Jokonya vanotiwo
tikatarisa kumaindastri yedu uko ndokuri kukosora kunonetsa ende maonero angu ndokuti hatina urongwa hwemberi. Politics takaguta tinadzo tinozviita asi economy hatina, ndiri kutinetsa ende iri kuramba iri mumavoko evashomanene. Ungangoti kuda economy inobatsira vanhu less than 10% asi mamwe ma 90% aya havasi muekonomi varingopindawo mapinda vakuru. Saka dei papo vanyatsa kugadzirwa tione kuti economy yapuwa kuna vanhu vose.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanotiwo gore ra2024 rine matambudziko arowo anofanirwa kurwiswa nenyika kuti upfumi husimukire.
Senyika denga rinogona kusatinakira uyezve mitengo yezvicherwa haina kunge yakatiitira zvakanaka. Saka zvinoreva kuti senyika tinofanira kunge tichitarisanazve nedzimwe nzira dzakasiyana siyana dzekuti tigowana mari yokutsigira urongwa hwehurumende. Hongu zvingauya nemarwadzo asi zvekuti tizirege tidzokerezve kumashure tinoona zvisina kufanira. Asi yatongova nyaya yekuti titsunge zvakanyanyisisa tichiita mudeme mudeme senyika.
Zvimwe zvinonzi nenyanzvi dzezveupfumi zvicharemedza upfumi hwenyika pamwe nevana veZimbabwe mitero mitsva yakawedzerwa mubhajeti regore rino negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube iyo yakatanga kushanda kubva nezuro. Danho rinonzi richaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire.